Vagari ava vanoti vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa asi vachikundikana kunyoresa sezvo nzvimbo yavanofanira kunyoresa isiri kuwanikwa mumushina webvr. Mumwe mugari wekurujeko vazuva naemuzorodzi vanoti vakatadza kunyoresa kuti vavhotere muwadhi yavo sezvo yakanga isiri kuwanikwa mumushina. Vakazopedzisira vanyoresa kuti vavhotere kumusha kwavo kumaruwa.
Ndakasvika nezuro registration center ndobva ndanzi inini dzokera nokuti wadhi 7 yerujeko yandogara uye yandova yandakavhotera 2018 yainge haionekwi musystemu. Saka ndakabuda pagedhe ndobva ndafunga kuti saka ina ndichatovhoti. Vanhu ava vanogona kudero vaida kudi kutotivhiringidza kuti tisavhota zvachose. Saka ndakamba ndati ayo inini ndobva ndadzokera muya muya mukati muzeki ndobva ndati ayo inini ndakuda kuti ivhotera kumusha kwangu kwandakazvagwa kumasungo central pashonganiso. Saka vadaro vakabva vandirejista kumasungo central kuya. Vakabva vanditi ayo toda tsamba yezabhuku ndobva ndati ndipei afidavit. Ndapiwa afidavit ndakabva ndanzi komishina haafu anofanira kunge achikukomishina. Saka ibva waenda kunotsvakabhuita kana umwe munhu anokwanisa kuzetifaya komishina wakoti. Ndakabva ndaenda mustreet ndobva ndanobhadhara 50 cents yekusetifaiwa kuti ndinge ndirejista kuti kuvhota. Then ndobva ndapiwa polling station. Polling station yandakatanga kupiwa yakanga isiyo yechonganiso yandaida kuvhotera ini panova padhuze nepamba pedu kumusha. Vakabva vandipa kunonzi kwamakoni. Kwamakoni kuya kuya ndakabva ndakomplaina kuti aiwa uku kwamakoni haitiwo polling station yangu. Vakabva vanditi ichimbobuda tichazokudana togadzirisa. Saka ndakabva ndabuda ndobva ndaita 10 minutes ndobva ndadzoka ndobva vandichiedza vachinditi vagadzirisa. Asi purosesi yose iyi yakanditorera almost 1 hour kuti ndizenge ndichizorejista kumusha ndichibva murujeko. Murujeko mumanda ndaona kuti vhoti yangu inogona kuguma yatangiwa nayo.
Vamwe vakaita savabrighton ramusi vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti semu musha wavo werujeko usiri muvvr uku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti yakagadzirira zvakakwana.
Ndiri kukashira madzoka zvikuru kuti sei wadhi yerujeko out of 10 wards dziri muno masvingo eben iri kushayikwa musystemu. Patasvika ndaudzwa kunzi isusu hatikukwanisa kurejista kuvhota sevagari muwadhi 7 nokuda kwekuti mapolling station yedu haasi kubuda. Saka zvinhu zvatichingurudza tizive kuti pane zvavada kuita here ndizvo nenyaya yekuti itechnology nyowani kana kuti vada kubira hatisi kunzwisa kuti chichida kuitika nokuti iyi system nyowani inofanira kuuya ichitipa confidence kwete kuti tinonzwisa hatichawanikwa asi mamwe wadzi achiwanikwa. Saka zvoreva kuti iyo ZEC yekungomanya kuita zvinhu isina kunyatsa kugadzirira kuti inyatse kucapture umwe noumwe ane chido chekurejista kuvhota.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa kuZEC mundunhure masvingo amai Gertrude Murumbi avo varamba kurekodzwa mashoko avo vabvuma kuti kurujeko kwakaita dambudziko uye vatombomisa kunyoresa vanhu veikoko. Amai Murumbi vatiwo dambudziko iri riri kugadzirisana namazvikokota vavo. Asi vamwe vagari vanoti vave kutyira kuti vangangotadza kuvhota uye ZEC haisi kufambisa mashoko akakwana kuvagari achivaudza zvinodiwa kuti vanyorese. Nemamiriro akaita zvinhu murujeko muzvare Esther Chimanikire vanoti vave kutyira kuti kodzero dzevanhu dzekuvhota dzingangombonyikidzwa.
Totyira tombona kutotadza kutovhota manje nekuti kana zvichinzi mapolling centers edu ari missing zvinogoitika sei iyo ZEC iri kuti yakarongeka pazvinhu zvayo zvose kuti tizokwanisa kuexercisa kodzero yedu yekuvhota. Isu tinoda kuyambira kuti vezekta sesu vagari edu emuwadhi 7 tiri kudawo kuvhota. Ndavaone zvavanoita tione mavhotero atingaitawo maelections ari kuuya muna 2018.
Zvichakadaro vamwe vagari vemumasvingo vanoti vashandi vezeki vari kutora nguva yakareba kunyoresa munhu mumwe chete vachiratidza sekuti havasi kugona basa iri nemazvo kunyange hazvo vakadzidziswa kushandisa mishina iyi mitsva. Mumwe mugari wemasvingo vanoziva muguti vati vabudirira kunyoresa nhasi asi havana kufara nenguva yatorwa kuti vapedzerwe.
Maonero andaita nenguva yatatora kuti ndizorejistwa zvipere ndaona kuti vanga zeka isati yanyatsogadzirira kuti vaite zvechirongwa ichi nekuti pandatosvika chekutanga tatanga kurambidzwa kushandisa house number vachiti zvokunodiwa mastand number okuti vanhu vakawanda havazvizivi izvozvo vanhu vadzoserwa vachikuti vanotsvaka mastand number avo vakawandisa then tabva ipapa ndazowana stand number pandazodzokera ndanofilisiwa affidavit rasainiwa pacho pakuchizotogwa mafingerprints nemitikicha vava vachitora nguva yakarembesa zvokuti havandionesa kuti vanokwanisa kuregista vanhu vakati wandei pazuva sezvatinotarisira
chirongwa chekunyoresa kuvhota chakaparurwa musi wa14 gunyana uye chinopera musi wa15 ndira gore rinouya asi MDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai yakwidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe zeki pamwe negurukota rezvemutemo vaemarson munangagwe kudare ichiti vamugabe havana kutevedzera zvinodiwa nemutemo pavakatara mazuva aya MDC inotiwo zeki haina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti ite basa raro nemazvo nyaya iri kunzwikwa mudare nemusi wechina munhu anotarisirwa kunyoresa anofanirwa kunge aine makore 10 kana kudarika aine chitupa kana gwaro rekufambisa gwaro rinoratidza paanogara muguta kana kuti kumaruwa aine tsamba yasabhuku kanawo afidhavhiti yakasainwa nacommissioner of oath kanawo magweta nevamwe vanobvumirwa pamutemo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba